Sokwayata wale guru kotare zvimainda stiri amai site mbizonyoni mushure mekushanyira zvitoro zvidiki zvinowodhesa zvinhu zvakasiyana siyana muguta reHarare.
As we are Zimbabweans, patafamba muzvitoro izvi taona kuti pane vakawanda vasina kana masite machines chaizvo. Asi mutemo wehurumende unoti mari yemunyika inofanira kushandiswa kwete yekunze chete. Saka tavaudza kuti vabvumidze vatengi kutenga vachishandisa mari yemuno. Mukatozvitarisawo, vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanotambira mari yemuno. Kana vakatadza kuita izvi, tichatora matanho akasimba achaita kuti vafambirane nemitemo yenyika.
Mushure mekupedza kuona mashandiro ari kuita vemabhizimusi madiki aya, amai Nyoni vatiwo kanzuro yeHarare haifaniri kupa marizinesi kuvanhu vasingakodzeri, vavati vanosanganisirawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika vasina mapepa akakwana. Vashorawo kushayika kwezvimbudzi nenzvimbo dzakachena dzekushandira muzvitoro zvizhinji zvavapinda. Mukuru wesangano rinomirira ana muzvina bhizimusi vezvitoro zvidiki izvi, Retailshop Association, vatamunorwa mukova, vati vanoda chose kushandisa mari yemuno, asi zvinogona kukanganisa mabhizimusi avo.
Dambudziko ratinoita kunoku nderekuti vamwe vakaenda kumabhengi aya kumaside machine aya anonesa kuwana. Munotozopedzisira wanesa. Tienda zvakare kuti tine mamwewo masupply ekuti vanenge vachitinoo, isusu tinonge tichida yavanoti foreign currency kana kuti kuti vawane chii, vatisupply zvinhuizvo. Asi zvikanzi munhu wese ari munyika akukwanisa kunge achishandisa local currency, hationi tichitadzisa kuti tishande nayo nekuti takatombozvita tikazoona zvichishanda.
Mukuru wekomisheni inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, Vazororo Muranda, vati kushandiswa kwemari yemuno kunobatsirawo vatengi vakawanda vanohora mari yemunyika.
Zvidzi chaitwa kanyika yakanaka zvingabviri. Chinhu chati chekuti dai tanga tichitongoita kwenguva yakareba, madhipatimendi eugovernment vashandire pamwe chete vaone kuti problemu iri papi chaipo chaipo. Consumer Protection Commission ndo zvayakataitirwa zvizvi. Yakatanga DCA but zvematakiopiwa nevamabhizinesi ose vakutozviziva kuti mimwe mitemo ndeyekutezi. Pachine dzimwe maspesa asati agadzirikwa zvo but bit by bit zvichagadzirwa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, Muzvari Happiness Zengeni, vati mabhizimusi madiki anoparara kana akashandisa mari yemunyika.
Kwavari masmall business zvinotinetsei in terms of kuti vanozomanaja stock yavo zvakaita sei. Saka handione zvichibudirira nokuti ava tinoiti hot money. Mari yavo hainigare vakaibata kuti alright next week ndichanotenga stock. Inotongoti nhasi stock yapera mangwana vari kuriplenisha. Saka vanenge vachida mari iri readily available iri cash.
Chipangamazano chebhanga guru renyika, Professor Albert Makochekanwa, vati hurumende ine mutoro mukuru wekugadzira hwaro unoita kuti vemabhizimusi madiki vasaramba mari yemuno.
So ipapa apa ndopamwe panenge tauda kuti government iite holistic approach yevalue chain yacho. Ivo malocal producers aya manufacturers, they should also accept kuti vati kana vematakishopu vakutenga shuga kana chimbo or whatever whatever, they should accept swipe iyoyo yekuti right uyo ari kutakishopu ahodha madhigisi ake. Kana ingaenda ndaswipa semutengi, anozotorawo swipe iyoyo oendawo kunoswipa paari kuhodha ikoko. Saka inofanira kunge iri value chain.
Pane kusawirirana muhurumende apo bazi rinoona nezveupfumi hwenyika richiti vemabhizimusi madiki vari kugona chose, asi bhanga guru richiti harisi kufara nemaitirwo emabhizimusi madiki. Nhasi amai Nyoni vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kubatsira mabhizimusi madiki kuitira kuti asimukire. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.